vamwe vagari vekuchimani mani vakaita samai sarudzai kubvenyika vanoti vari kutadza kutambira chikafu chiri kutambiriswa vanhu nehurumende nemamwe masangano ari kubatsira nechikafu nepamusana pekuti havana zvitupa amai kubvenyika vanoti vanhu vazhinji vakasara vasina mapepa anoita kuti vazivikanwe kuti ndivanani zvichitevera mafasha muecyclone idai ayo akaeredza zvinhu zvavo zvese zvinosanganisira zvitupa chikafu mbatya nezvipfuwo
takarasa kuona kuti ichi hachisaidi imba yadonhaka zviro zvese zvadonherwe imomo zvimweni takazongonyururawo kwakuenda parwizi kwakungowacha kwakunanika
izvi zvakatsinhirwa navahebet mapuka vekuchipinge
zvese izvozvo mapasipoti mabasic credit zvitupa zvese zvakaenda zvekuti wakutozvida kutotanga futi panyuwa kuti wari because zvese zvakaenda hapana gadzira kuti takamboita zvinhu zvakangoya unexpected zvikabva zvaenda zvese pamwe pacho mukava mumvura kudai mumumumba saka hapana nechiripo kana chinhu hwani zvacho hapana hembi chaidzosane dzepamwezi
vamapuka vanoti hurumende inofanira kuuya kunzvimbo dzavagere nekukasika yopa vanhu pachena zvitupa nekukasika kuitira kuti vakwanise kuwana chikafu chiri kutambiriswa vanhu vamwe vanhu vanotiwo zvakanetsa kuviga hama dzavo dzakafa mumafashamu aya sezvo mapepa aya ainge asipo asi hurumende yakatenda kuti pane dambudziko ikavimbisa kuti ichatumira vanhu vekwamudzviti kuti vashande vari kuchimanimani nechipinge zvichakadai mumwe wemasabhuku emuchimanimani uye vachimirira bhuku rekwamanzou kunzvimbo yeskyline muchimanimani vachaosmanzou vanoti dai hurumende yaendesera vanhu chikafu munzvimbo dzavanogara kupiwa kwechikafu kuvanhu kwotungamirirwa nemasabhuku sezvo vachiti masabhuku ndiwo anoziva vanhu vaanogara navo pane kuti vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vaungane panzvimbo imwe chete
dai zvaiita zviya zvainaka kundoti vhileji imwe naimwe ipinze zvayo zvayo paeriya paya inofunga kune ndege dzinotakura chikafu hazvinganetsi kuti vhileji itakurirwe chikafu itsveterwe paiyo nepayo totopana nevhileji yangu because sabhuku umwe naumwe unoziva vanhu vayo
gurukota rinoona nezvemagariro evanhu dr sekai nzenza vaudza studio 7 kuti kuendesa chikafu kune dzimwe nzvimbo kwange kuchinesa asi zvave nani sezvo nzvimbo dzakawanda dzave kufambika sezvo mauto ari kugadzira mazambuko
saka kungangu nekurusiti ndo kwakanyaya kusvika dambudziko recycling idai asi isu seministry iri kushanda pamwe chete neministry of civil protection unit neministry of public service ministry of water and rural resettlement neministry zvakare yetransport tichibatsirwa nezimbabwe national army takwanisa kusvika kuvanhu vanga vasati vawana chikafu
ndakamirira studio 7 kuchimanimani ndini thomas chiri pasi.